kunoisangana kuti disability amalgamated community trust kana kuti DART vahendidzi vakavanoti hurumende mapurisa pamwe nemamwe masangano vari kuita basa rakanaka kurwisa kushandisa kwezinodhaka asi vari kuvasiya muzirongwa zvavo nekusaziva kuti vamwe vavo vakatarisanawo nedambudziko iri
vanhu vane hurema vanosvutavo fodya dzinodhaka vanomwavo madoro anodhaka semashandisirwo azvinoitwa nevamwe vasina hurema saka kusiya vanhu ava muurongwa hwose hwepurogiramu kwatiri ndiyo inonzi exclusion
mumwe wechidiki akaremara anofamba newiricheya mumasvingo uye achiita basa rechihwindi panokwirwa mabhazi anoenda kuHarare nekuBulawayo vakuda kwasemanyere vanoti vanoshandisa zvinodhaka nekuti vakangofanana nevanhu vese vamoses chitombo avo vakaremarawo vanoti semaonero avo vakaremara vakawanda vari kushandisa zvinodhaka
saka participation haizonatsobuda nokuti kazhinji mukaona nyaya yedrug abuse kana ichitonyanya kutaurwa nevanhu vakaremara inogona kutova neinfluence yakanyanya nokuti vanhu vazhinji vanoita drug abuse they end up vatovawo vanhu vatori personhood dzabiri because vazhinji vanoaffectwa mentally saka vanhu ivavo vanenge vatouya kumaorganization kuti zveevanhu vakaremara
guru rebasa musangano rinowira kodzero dzevakaremara reinstitute of community development kana kuti icod muzvare inongaitinarwo vanokurudzira mapazi ehurumende kuti asavakanganwe muzvirongwa zvavanoita
ndiri kuti tinokurudzira hurumende nemapazi akazvimiririra kuti vange vachiinkluda vanhu vemadisability mumaprograms avo ekudzivirira drug abuse nekuti vanhu vese vane madisability vanogona kuva affected nenyaya yedrug abuse chinopusha munhu kuti aite azoabhusa madrugs zvinhu zvakasiyana-siyana kati zvinhu zvinowira vanhu whether une disability kana kuti hauna
mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo vakuda kwatedhewa vanoti havasarudzi pakuita zvirongwa zvechenjedzo asi havasati vatanga kuita zvirongwa nevakaremara vari vogo
takabangana navo vega hatisati asi we consider that kana tawana maplatforms atinogona kuvawana but hatingati tavasiya kunze nokuti pose patinoita they can listen to the radio they can also access mapublic gatherings vatinenge tichingoita vachizvi varipo vega vasina vamwe hayo hatina taita but we are free to do that kana tamuvaonera platform yacho
vanoona nezvekufambisa kwemasoko mubazi redzidzo yepasi iro rine vana vari kusangana nedambudziko iri vataungana ndoro vanoti vari kushanda nemapazi ose emunyika kusanganisira vakaremara kuita zvirongwa izvi zvekurwisa dambudziko iri
hakuna kwatiri kuti vakaremara vanosara kumashure ndoo vatitori kuda kutotaura navo tinotaura navo vakawanda chaizvo vakaremara tinotaura navo muzvikoro medu uye tine maprograms atinawo anenge akanangana navo nenyaya yedrug and substance abuse
mukuru wepachipatara chengoma huru dr Parinyato Maramba vanoti varwere vavo vazhinji vari kubva kuvanhu vanotora zvinodhaka asi vakaremara vashoma
tinozama kuti vaite zvakanaka pachitaiacho vanogaika kusika kudzorero kana vaporeka vazhinji vacho because vanenge vasina zvimwe zvokuita pavanongobudegoeiaoaizvonaavaisaiva
mukuru webasa munyaya dzidzo vakaremara mubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu munyika dr Christine Peter vange vasingadairi nharembozha yavo uye vanga vasati vapindira mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo kuti tizodivirawo panyaya iyi ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.